vakawanda vatsanangura mushakabvu semunhu aive neushingi, rudo achigona basa rake, uye vakadzidzisa vechidiki vakawanda kuita basa rekutapa nhau munyika. Mutungamiri wesangano rinomirira vatapi venhau vechidiki munyika reYoung Journalists Association of Zimbabwe, Valeopold Munende, vaudza Gungano Parufu kuti vakadzidza zvakawanda kubva kuna Lucy.
Story is that you have done one of the other two which is what I have to do.
Mutapi wenhau zvakare aive shamwari yaLucy Sofia Mapuranga ati musi akabatsira vatapi venhau vakawanda zvekuti zvichanetsa kuvhara vendera Asia.
Mukadzi anga akashinga mubasa rake. Mukadzi uyu anga ari focused in her work. Sevatori venhau kunyanya isusu vechidzimai, we learnt a lot from Lucy. Kana wanga uri munhu aida hako kudzidza, waidzidza. And ndinoda kungokurudzira kune mamwe majournalists esasara kuti let's reflect and tishandise zvatakadzidziswa naSis Lucy in our work, and I'm sure we'll make it.
Vamwe vakashanda naLucy kuZBC vanosanganisira Elizabeth Chengeta naTilda Moyo vati varasikirwa nekushaika kweshamwari yavo iyo vatsanangura semunhu aiita basa rake nemazvo kubvira kuZBC. Tilda ati,
ndangotenda Mwari tichivimbawo vana vechidiki mapindawo muindastry yejournalism, ndofunga madzidzawo zvakawanda uye nemashandirwo azvinoitwa uye nededication yamunofanira kunge muinayo mubasa. And remember, it's not just about kushanda kuti nditambire.
Masangano anomirira vatapi venhau munyika anoti Zuch, Misa neMedia Standard atenda basa guru rakaitwa naLucy kusimudzira kutorwa kwenhau asingaite zveuori. Mukuru weMisa Zimbabwe Dr. Tavani Moyo vakurudzira vatapi venhau kuti vatevedzere matsimba aLucy.
Iri tariro yangu ndeyekuti dei tachiwana vechidiki vacharongedzeka nematsimba akadai, vachaona kubatwa kwebasa rakaitwa nemurandakadzi azorora.
Vaimbo vemutauri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati zvakakosha kuti vatapi venhau varemekedzwe munyika nebasa guru ravanoita.
Murekwadu sizivai kuti isu tuona kamba, isu tiri kurespekta legal, isu tinomusaluta, tinomuselebreta. We give her the assurance kuti Comrade Lucy, a veteran journalist, ziva kuti isu hatizodududzi. We are going to finish and finish business of democratizing Zimbabwe.
Izvi zvatsigirwawo nemutungamiri webato reLabour Economic African Democrats, Amai Linda Masarira Mushakabvu asiya vana vaviri. Vakuru venhepfenyuro yeStudio 7 vatiwo varasikirwa nemutori wenhau ainge akazvipira pabasa uye akashandira nhepfenyuro iyi kubva muna 2008. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangoja.